Kuchomeka kwa wana mkoti na wana chiremba muzvipatara kwa kabuda pachena apo mumwe murwere Brian Jenner anga arumwa nenyoka kumuri womaini akafira pachipatara chemubhangeji akamirira kubayiwa jekiseni rekurapa uturu hwenyoka. Jekiseni rinobayiwa munhu anenge arumwa nenyoka kana kuti andvenom rinongobayiwa chete kuchipatara nana chiremba. Hama yavajena vakenedi piti vanoti vakakurumidza kuenda nemurwere wekurumwa nenyoka kuchipatara sezvinokurudzirwa, asi panga pasina chiremba aifanirwa kubaya jekiseni ravainge vapiwa kukliniki yepamugodhi wemuri womaini. Vapiti vanoti chiremba akatozoya mushure memaawa matanhatu murwere atopofamara, asi akazofamba minetsi mashoma akatevera nokuda kweuturu hwenyoka hwainge hwapararira nemuviri. Vanoti havazivi kuti vana chiremba vari kuramba mabasa here kana kuti kwete.
Tiri kuita jokuti akaita zvake nenguva yake ozofarwa hake kuti aiwa vanhu vese vaiza kuvakudikana sezvakaita vanhu vekumiro mai timuvese kumiro maini kubva muvanhu vamari kuvakoni vanhu vanodaiwa vari vachiita kubhadharwi nehurumende haina mari saka zvishandirii kutirigaga kuita vanhu vanoziva zvichioshaa kuti hamuku.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu diki rezvimba Dr. Terence Dandadzi vanoti vana chiremba havasi kuramwa mabasa asi vashoma zvikuru sezvo vakawanda vavo vakabatwa nechirwere checovid-19 nokudaro havasi kuenda kubasa.
Kune covid handiti most of our staff tinotori nenotisi yakatonyorwa yekuti most of our staff is succumbed to covid and we are operating at emergency mode. Good morning. Most of our staff are positive. My doctor is very positive. So, going to Nicaragua right now to try to ensure patients on the course of the serious. But you are told my nurses are operating at less than 50%. My nurses are like, I don't know, isolation. A lot of things are happening in this system.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru mubazi rezveutano mudunhu remashonaland west Dr. Gift Masocha avo vanoti vashandi vavo vakawanda vakabatwa necovid-19 muzvipatara nemakiriniki. Dr. Masocha vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara vachiti chipatara chemuchinhoi chine vana chiremba vanodarika vashanu vakabatwa covid-19 zvekuti vakatombofunga kubatanidza mawadhi sezvo vakotiwo vakawanda vakabatwa necovid-19.
Chinoi hospital ndo vakangavatiaao vakanga vatidzo vari five doctors dzakarohwa dzasikwanisa kuya kubasa pange tatinge yange ne two doctors dzanzarohwa chenesipendi kuti akatombosajesa kuti vatokombaina mahozeka kumanesi but ndokuzoona kuti tikombaine mahoze acho nefutika hasi kuitika hostafu yakanyanya kurohwa ndeyematenet nelabor ward. Stafu yematenet nelabor ward ndo yakarohwa zvakanyanya zvokuti vakatozotora mamwe ma in charge other departments vane midwifery ndokuozo vawinza saka ama in charge asoshanda izvozvo kumatenet ward.
Vamasocha vanoti havana havo huwandu hwese hwevashandi vasiri kuenda kubasa nekuti vanoita basa rekuongorora vanenge varwara vari kumahofisi vakawanda vavo vari kurwarawo necovid-19.
Handina mbatikaoi vanofanira kunge vachindipa mafigures iwayo ihr yangu but hr yacho haikukwanisa kuiyeseredown hapana ari kuuya kubasa.
Dr. Masocha vanoti vana chiremba vashoma vari pamabasa vakawandirwa nebasa sezvo kuine njodzi dzakawanda dziri kuitika nguva ino yezororo rekisimusi. Ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jenner.